manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wechitatu, kurume 16, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa opomirwa mhosva yekuda kumisa musangano weCitizens Coalition for Change yava Nelson Chamisa kumasvingo. Mapurisa orova zvakaipisisa nekusunga vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanga vachiratidzira. Kamwe kamando katsva keCovid-19 kotanga kupararira zvakare munyika dzakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kupomera mapurisa mhosva yekuda kurirambidza kuita musangano waro kumucheke stadium kumasvingo ichiti ZANU-PF ine musangano wayowo muguta iri. Bato reCCC rakamborambidzwawo kuita mimwe misangano kugokwe nekumarondera nemapurisa achiripomera mhosva yekusatevedzera mitemo izvo zviri kurambwa nevakuru vebato iri. Godfrey Mtimba anotipanya inotevera.
Sati garawe titi mdoroba le masuingo la Martin Murele vauza Studio 7 kuti vave ni mazuwa kaonda achenda le mapepa avo yegu zita mapulisa pakamba ya masuingo central nezo kudakuita msangano uyu asilanga vachirambirwa wachipiwa chikonzero chekuti badoreza NPF ne msangano mdoroba ili musumu mwecheteo. Vaende rambiri vachiti vakange vachida kuitira msangano uyu munhandare yemucheke Big Grounds. Mamureri vati mapurisa ari kuti vatsvage musi wekuita rimwe zuva iri. Mureri vati mapurisa ari kuti vatsvage rimwe zuva risiri svondo 20 kurume nekuti nhandare yavakasarudza kuitira musangano iri pedyo nenhandare yemamutse stadium iri kuitirwa musangano nebato reZANU-PF nekudaro vanozotadza kuchengetedza nyararo zvakakwana.
Ground repiri rataka tatsvaka ranga riri pangolin open ground. But pangolin open ground vari kuti futi takaikiliwa nemi ne local authority ne council kuti tirishandise. But taona rakiliwa kudero kumapurisa atondosvika kuchinzayo ZANU-PF iri kuitira rally yaro mamutse same day same time. Saka munenge muri pedo napedo hamugoni kuti mutikupei nhingi ground iroro unless muchida rimwe gate rakasiyana nemusi wa20. So ndo machallenges atiri kuitawawo. So saatenge tichifanira kudzoka futi kukanzwa kuti toona kuti rimwe ground ringava open nderipi.
Vamureri vaendera mberi vachiti chinovarwadza ndechekuti pato ravo ndo riri kurambidzwa apo mamwe mapato achibvumidzwa kunyange vakaenda kunozivisa mapurisa nguva inotenderwa nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act mopa ichiripo. Vati vacharamba vachidzokera kunoonesana nemapurisa aya kusvika vatenderana.
Ndichagara pasi nevamwe vangu pazuva ranhasi kuti tione kuti hakuna here imwe alternative venue yatingawana kuitira kuti rally iyoyo haifani kukona, inofanira kuti indire mberi nemusi wesande waiwa, inofanira kuti itwe.
Bato iri rakarambidzwa nemapurisa kuita musangano waro svondo rapfuura murudhaka stadium kumarondera uye kugokwe richinzi harina kutevedzera zvakanaka mutemo wemopa. Munyori wezvesarudzo muCCC mumasvingo vaGodfrey Madzikanda vanoti bato ravo harisi kufara nekutenderedzwa kwavari kuitwa vachirambirwa kupuwa mvumo yekuita musangano wavo pari zvino.
Tinenge tisingambotarisiri kunzi musaita kana kuti itai. Tinenge tisingatarisiri kuti tiri kutsvaga permission. Kungovazivisawo kuti tichange takaungana nokuti kuungana kwacho kunotobvumidzwa neconstitution. Asi tinotenderedzwa titenderedzwa kutaurawo kuno kwandinoita ndichiri kungotarisira kuti kuda rally yedu inobudirira nemusi wesvondo. Asi zvokwadi ndikukudzai handisati ndatova neanswer iri pachena iko zvino asi nguva yafamba zvakadai.
Vanoongorora nezvematongero enyika vakazvimiririra Dr. Denson Mabuyazara Mugodzwa vati mapurisa ari kuita basa ravo vachisarudza mapato izvo zvichakanganisa kuita kwesarudzo zvakanaka.
Yakadai kugwadza zvikuru kumaelectorate nenyaya yekuti munonyatsoona kuti chidzanyiri ndichatotanga nenyaya yeapplication yeselective application yemutemo kuti mamembers ezanu anopuhwa preference kumastedia nepolice protection uchikombeya nesisi yavachamisa unoona kuti vari kuimwazve chero pavanenge vakanzipiwa inosvika yodzipunurwa nenyaya yekuti vari kutya competition iripo kuti vanhu.
Mumashoko kuvatori venhau mutauriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vakati bato reccc harisi kutevedzera zvinodiwa pamutemo kuti bato ravo riite risati raita musangano zvakafanana nekupa mapurisa nguva yakakwana. Asi mutungamiri weccc vanelson chamisa vanoti dambudziko harisi kumapurisa asi vakuru vakuru vari kuvatuma. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga vakati iwo havaudzi mapurisa zvekuita asi vanofanira kutaurirana. Ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Rimwe bato idzva rinopikisa rezvematongerwo enyika rinonzi United Zimbabwe Alliance kana kuti USA raparurwa nhasi paAndy Miller Hall muHarare. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vashaura pavaparura bato ravo nhasi ravari kudaidzwa kuti United Zimbabwe Alliance, amai Valerio avo vane kambani inoita nezvemhuka kuhwange vati hwaro hwesarudzo hunofanira kuvandudzwa sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzigoitwa mune zvakanaka. Vatiwo nyika dzekunze dzinofanira kupindura munyaya dzesarudzo idzi kuitira kuti sarudzo dzigoitwa zviri pachena vachitiva netarisiro yekukunda musarudzo dzegore rinouya.
Isusu seuza tichaona kuti tinenge tine ma polling agents pa poll station imwe neimwe tichitarisira kuverengwa mavotes e2023. Toda kuona kuti international community iuye inyatsotarisira maZimbabweans kuti mavotes avanenge vaisa akaundwe nemazvo.
Vaenderera mberi vachitiwo bato ravo riri kushanda zvakasimba munzvimbo ina dzari riri kukwikwidza musarudzo dzemabi election kutsvaga nhengo dzeparamende vachiti vari kutarisira kukunda munzvimbo idzi. Bato iri riri kukwikwidza munzvimbo dzinoti kuwadzana East, Harare East, Mbizo pamwe nekwekwe Central. Amai Valerio avo vanoti aka ndeke kutanga kupinda mune zvematongerwo enyika vavimbisa kuti vana vese vedzidzo yepasi kana kuti primary vachange vachidzidza mahara kana bato ravo rikakunda musarudzo dzegore rinouya. Vati donzvo rebato ravo nderekuvaka nyika yavanoti yaondongwa nehurumende yezanu PF vakati havasi kuzomirira kutanga vapinda muutongi kuti vaite izvi. Vati panopera gore rino vachange vavhura makambani 30 zvichaita kuti veruzhinji zvikuru sei vechidiki nemadzimai vawa nemabasa. Amai Valerio vati kana bato ravo rikapinda panyanga richaita kuti zvaro zveZimbabwe zviri kutizira kune dzimwe nyika kunotsvaga maforo manyoro zvidzoke sezvo vachiti munyika muchange mave neuchi nemukaka vagadzirisa upfumi hwenyika.
Ngatibatanei tivake nyika, nyika yatinoda, nyika inochengetedza munhu umwe nemumwe. Isu seuza tiri kuti nyika yatambura, tichida kuti future yedu, mangwana yedu, zvinhu zviite nani.
Amai zvanyadza Mutsigwa vanogara mumusha wedziva rasekwa muno muHarare vati vafara nemashoko aturwa naamai Valerio pakuparira kwavaita bato ravo reUnited Zimbabwe Alliance kana kuti uza.
Isusu tiri kutarisira zvakawanda kuchinja magarire vanhu munyika. Handimazwa paya madam president vachiti vana vachange vakuenda kuchikoro mahara primary level and maindustry zvakatotanga kutoita zvemaindustry zvatotanga isi project yekufungidzira ndekuita sei pane zvinhu zvizvi zvakatotangiswa kuna vana vedu vangu vasiri kumabasa vese vakuzowana mabasa vakuzoshanda.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati hapana chakaipa kuti mapato ezvematongerwo enyika awande munyika vachiti ndizvo zvinoratidza kuti nyika yakasununguka. Asi vamukundu vati kunyukanyuka kunoita mapato ezvematongerwo enyika kana patarisanwa nesarudzo zvinopa mukana wekuti mapato anopikisa apatsanure mavhoti.
andone pane chakaipa kuti avo vanofunga kuti vane zvavanogona kupa nyika sevatungamiriri vatange mapato avo vokwikwidzawo chazvakaipira ndezvekuti tikatarisa mabatirwa ari kuitwa mapato anopikisa kana pakaita basi bato rinopikisa rinoyo chiratidza kuti rinogona kungera kuita simba tinopedzera tangu nezvowe zvowe yatikuonai.
Zimbabwe yakatarisana nesarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru gore rinouya uye amai Valerio avo vati vachatora vanhu vese vachishanda navo zvisinei nekuti vanga vari kumapato api vati pachaitwa sarudzo idzi vachange vaita gadziriro dzakakwana vachiti bato ravo richakukudza zvigaro zvose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mapurisa arova zvakaitisisa nekusunga vadzidzi vepaInvest of Zimbabwe vanga vachiratidzira nekusafara kwavo nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vapirwa nezvenyaya iyi. Asi gweta revadzidzi ava amai Nontokozo Dube Tachiona vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vadzidzi gumi vasungwa uye vaendeswa kuHarare Central Police Station kwavari kupomerwa mhosva dzekutyora mutemo wemopa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvemutemo musangano revadzidzi vaBoris Tadiwa Nashe Muguti.
Chaita kuti vadzidzi ava varatidzire nyekukwidzwa kwefizi paUniversity of Zimbabwe yakwidzwa kubva pa 19,000 RTGS zvinosvitswa iyo pa 50,000 RTGS. Vasungwa vakaendeswa paAvondale Police Station asi vari kubviswa ikoko vachiunzwa kuHarare Central. Ndasvika ikoko ndine munyori mukuru wesangano redu revadzidzi rezvinhasu vaJoseph Nyamayaro tikavaona. Asi ndipo pavanzi vari kuendeswa kuHarare Central, saka taakuno izvozvi kuHarare Central takamirira kuti vasvike.
Ko imiwo sesangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU muri kuti kudii nezvaitika izvi?
Isu sesangano rinomirira vadzidzi tinoti kusungwa kwaitwa vadzidzi ava hakuti pedzi simba, asi kunototipa simba rakanyanya kuwanda. Nekuti kana tichiona kuti tiri kusevenza nehurumende isingakwanisi kunzwisisa zvichemo zvedu isina kutirova kana kutimbunyikidza kodzero dzedu, tinoramba tichiwana simba rekuti tirambe tichimirira tichienda mberi tichitaura nhunha dzevadzidzi nezviri kuvanetsa. Izvi hazvisi kuzovhundutsa vadzidzi kuti varege kuramba vachitaura zvinovanetsa, zvichatodaidza vadzidzi vakanyanya kuwanda kuti vange vachiuya vachirwira kodzero dzavo.
Vanoona nezvemutemo musangano revadzidzi reZINASU vaBoris Tadiwa Nashe Muguti vari paRunare muHarare. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika neZuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira muna 2020 vave zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevanomwe kana kuti 5,417. Vanhu mazana mana nemakumi mashanu nematanhatu vakabatwa nechirwere ichi neZuro kusanganisira vana vechikoro makumi mapfumbamwe nevanomwe. Asi kamwe kamando kechirwere ichi kanonzi Omicron Stealth Subvariant BA2 kanonzi kave kupararira zvinotyisa munyika dzemuEurope dzakaita seGermany, Britain, France, Italy uyewo muAmerica. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinonzi dziri kuongorora kamando katsva aka kanonzi kanogona kunetsa kubatwa kana munhu achinge avhenekwa utachiona weCOVID-19. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Saungweme vanodzidzisa paInvest of North Georgia muno muAmerica.
Aya mavariant ticharamba tichimawana. Iko zvino subvariant 2E yeOmicron yatisiya nei zvishoma neyanga iri kusubvariant 1 BA1. Iyi BA2 iri kuonekwa ichisumuka zvakare muEurope. Iri kutaridza kuti kubva kubviswa kwakaita restrictions emamask manamba akukwira zvakare.
Tirikunzwa kuti vana mazvikokota munyaya dzekutapuriranwa kwezvirwere vari kushamisika chaizvo nezviri kuitwa nekamhando aka. Chii chaizvo chiri kuitika?
Chiri kunyanya kushamisa vana mazvikokota iko zvino ndechekuti makwiriro ari kuita manumbers evanhu vari kubatwa nechirwere chacho checovid pamwe chete nevanhu vari kupinda muzvipatara zviri kuitika nguva imwe chete. Saka zvinogona kuva nyaya yevariant iyoyo, nokuti pari zvino vanhu vekueurope zvikamu zvakawanda zviri over 86% vari vaccinated and vari kuma 67% vomwewo vakaboostiwa, which means vakawana third dose. Saka namba idzi dziri kukwira kueurope inotonge best case scenario kune vanhu variko. KuUS vanhu vakavaccinatewa vashoma.
Pane dambudziko rei apa?
Saka inogona kutova problem yakakura sezvo vhiki mbiri dzapfuura mamask mandate akabviswa. Maonero angu ndeyekuti vanhu vanofanira kurega kukurumidzisa kubvisa mamask munzvimbo dzakavharika kana nzvimbo dzatingati maindoor spaces kunge masupermarket nemachechi. Zvekare vanhu vakavaccinatewa vasina kuvaccinatewa vanofanira kuvaccine.
Sei zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba?
Nokuti nyaya yevaccination ndiyo biggest protection. Vanhu ukavaccinatewa chero ukabatwa nechirwere ichi unenge wakutoboostiwa, saka zvinogona kubatsira vanhu zviri nani. Asi nyaya yemavaccine vanhu ngavabayiwa, kunyanya vasati vabayiwa. Ukawanawo mavaccine ako maviri pamwe nebooster zvinogona kubatsira, nokuti chirwere ichi chinoramba chichititenderedza musoro. Nokuti each time yatiri kuti tikabvisa mamask manamba anokwira zvakare, ende ndo munda wokuti iwawo mavarienti arambe achibuda. Asi sezvandakambotaura pekupedzisira, tinotarisira kuti mavarienti iwawawo acharamba achiita milder and milder as more people get exposed to this, zvokuti pekupedzisira chirwere ichi tichangopedzisira taakurarama nacho semararamiro atinongoita dzirwa refu.
Muzvinafundo Davidson Saungweme vanodzidzisa paUniversity of North Georgia muno muAmerica vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVladimir Zelensky nhasi vataura kuburikidza nevhidhiyo nedare reparamende reCongress remuAmerica, vakakumbira zvombo kuti nyika yavo ikwanise kurwisana neRussia iyo iri kuedza kuipamba. Russia yakatumira mauto ayo kunorwisa Ukraine mavhiki matatu adarika. VaZelensky vakumbira America kuti ibatsire kuti ndege dzehondo dzemuRussia dziri kurwisa nyika yavo dzisabvumidzwe kubhururuka. Vakurudzirawo kuti zvirango zvakatemerwa Russia zvisimbaradzwe nekusadyidzana nemakambani enyika iyi ari muAmerica. VaZelensky vatiwo kurwiswa kwakaitwa America neJapan paPearl Harbor nekubhombwa kwakaitwa America zvakare musi wa11 Gunyana 2001 nevanopfurikidza mwero veAl Qaeda zvakafanana nezviri kuitwa munyika mavo neRussia. Zvichakadaro muUkraine mange mine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvanga zvichiita zvidzidzo zvepamusoro. Zvimwe zvizvarwa izvi zvichiri munyika iyi asi zvimwe zvakanopotera kunyika dzakaita sePoland, Romania neMoldova. Zvimwe zvizvarwa izvi zvakadzoka kumusha. Mumwe akadzoka kumusha ndiva Lyson Moyo avanoti vatanga zvekare zvidzidzo vari muZimbabwe vachishandisa dande mutande reInternet, asi vanoti havana chokwadi kuti hondo iyi ichapera rini kuti vadzokere kuchikoro. VaMoyo varikumbira hurumende yeZimbabwe kuti ivabatsire kupedza zvidzidzo zvavo vachitiwo mutengo wedata wekuti vaite zvidzidzo vari muZimbabwe uri kudhura zvakanyanya. Ngati nzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Pane zvino totenda hurumende yeZimbabwe kuna ambasada ari kuGMN excellent ambasada Mashinga idzi vakamira vakatibetsera kuzvakakwanisa ndakakwanisa kusvikira kuHungary tikabhadhara matikets edu negovernment saka ndakakwanisa kusvika muZimbabwe last 2 weeks pari zvino tiri muZimbabwe since kunzvimbo yandaigara kwava kusina kuwanikwa kwakuita hondo kana kurwisana achikoro chichiri kuenderera mberi saka pari zvino chikoro changu kwandiri kuVenice National Medical University tiri kuita chikoro online saka takatanga kuita chikoro online tiri kudzidza zvakanaka edu since takamboita maonline classes panguva yecovid iko zvino ndova tichiri kuita maonline classes ecovid butwo zvinhu zviri kutishungurudza vose mastudents namo mastudents in general vangari kuukraine ezvekuti hondo ikasazopera toita sei
mati makwanisa kutaura here nehurumende pamusoro pezvikumbiro zvamunoti imi muri kuda kubva kwavari
takakwanisa kutaurawo negovernment yeZimbabwe that is ministry of health nekubatanawo semastudents kuti tikwanise kubvisawo chikumbiro chedu kuhealth council of Zimbabwe kuti kana zvikwanisika zvichiitika matiintegrate mumayunivhesities ari muno muZimbabwe kuno kuZimbabwe tinouse it ne Midland State University saka ndo yatatichikumbira kugovernment yeZimbabwe kuti kana zvikodzera kukwanisa kutiisa mumayunivhesiti aya ende chikumbiro chedu chaigiri chikumbiro chekuvafosa kana kuti itai zvito zvamunofanira kuita sandiro chitirikungokumbirawo sevana veZimbabwe kuti tiwanikewo zvokuita because afour years is years togona kufunga kuti togona kutangidza pasvo but kuvabereki zvaichizovaremera nemaschool fees saka ndochikumbiro chatataisa kugovernment yeZimbabwe
mati mawana mhinduro here kubva kuhurumende
pari zvino hatisati tapindukwa because mastudents azvina akawandisa and maybe pamwe ivo segovernment vachiri kuconsider kuti kana vachizotibvumidza zvinotarisirwa kwatirise mastudents kuti vatipinde mayunivhesiti aya ndezvi asi tine tarisiro chaiyo yekuti havachatifungawo semufungiro wavakangotiita kuti tiri kuukraine avotipinzawo mayunivhesiti aya isuwo semastudents tinenge tiri kuvaprovisa kuti kuchinge kunzi tapinda mumayunivhesiti tichashanda nesimba nekuti since government yakatibetserawo tarisiro yedu ndeyekuti tibetserewo Zimbabwe senyika
avo vanga vari vaLison Moyo chizvarwa cheZimbabwe takatiza hondo kuUkraine vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare mukwekwe iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa svondo rinouya kuenda kuEurope kunozeya nyaya yemamiriro akaita zvinhu muUkraine nevamwe vatungamiri venyika dziri mugungano reNATO Russia yave nemavhiki matatu ichirwisa Ukraine vaBiden vari kutarisirwa kuenda kumuzinda weNATO kuBelgium kunoziya kuti vangabatsire sei Ukraine nedzimwe nyika dziri mubatanidzwa weNATO America inoti Russia yakaedza kukumbira rubatsiro kubva kuChina. Cameroon inoti ichavaka zvipatara zvose zvakaparadzwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram pedyo nemuganhu wenyika iyi neNigeria. Hurumende yeCameroon inoti zvipatara izvi zvakakosha kune vakapona mukurwiswa nechikwata ichi uye kune vaimbenge vari nhengo dzechikwata ichi vakatendeuka. Zvipatara zvinosvika makumi matatu nemashanu zvakaparadzwa neBoko Haram munzvimbo iyi. Cameroon inoti varwi vakawanda vakatanga kubuda muchikwata ichi mushure mekunge mukuru wacho Abubakar Shekau anzi ainge aurayiwa. United Nations inoti hondo yakakonzerwa neBoko Haram yasiya vanhu zviuru mazana matatu nemakumi mashanu vafa uye vamwe vanhu mamiriyoni maviri muNigeria, Cameroon, Chad neNiger vaenda muupoteri. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reDallas mudunhu reTexas muno muAmerica chinoita mitambo yenyambo Alfred Kainga chosimudza mureza wenyika mushure mekuita mutambo wacho mumuzinda wemitambo unozivikanwa pasi rose weApollo Theater uri muNew York mukutanga kwemwedzi uno. Kainga aive mumwe wechikwata chevanhu vatatu vekuAfrica vakatandadza vanhu muApollo Theater chaisanganisira Aktunde Masela Onyango na Yodole Travis. Nekuda kwekukanda nyambo dzaidambura mbabvu nekusetsa, varongi vemitambo pamuzinda uyu vakamukoka zvakare kuti adzokere kuti adzoke mwedzi unouya. Apollo Theater ine nhoroondo huru kwazvo munyaya dzemitambo yakasiyana-siyana uye vatambi vane mukurumbira pasi rose vakawanda vavo vakatandadza vanhu imomo. Kainga akazvarirwa mumusha wembare muHarare umo akatanga zvekusetsa vanhu achiri mudiki kwazvo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naKainga.
Takava nemukana wekuenda kuApollo Theater kuNew York, New York City. Vakandishedza ikoko mushure mekunge ndaonekwa ne one of the producers weDeaf Comedy Jam, inova iyo a legendary show ye stand-up comedy muno muAmerica. So one of the producers, yanonzi Bob Sumner, akandiona akati aroda kuti ndive ndichiperforma ikoko, yakanga iri Africa Heritage Week. Saka takanga tiri ba comedians 3 akashedzwa, and paakandikoka akati you know ndiwo changa uri headliner, saka ndokuwana kwandakaita show iyoyo.
Mataura imi kuti yakanga iri Africa Heritage Week, yakamira sei Africa Heritage Week? Mungaitsanangura here?
It was a week ya vakanga vachicelebrate kupembera Africa ne zvese zvinoitika muAfrica ne you know vese vari mudiaspora. So vakanga vachida kurepresenta kuti varatidze kuti pane ma comedians abva kuAfrica or ari muno muAmerica, akabarwa kuAfrica ari muno muAmerica ari kusumudzira field ye comedy. Saka ndo kuwana mukana kwandakaita kuti tive ikoko.
Saka makanzwa sei mukoma Kainga kuwana mukana iwoyo?
Chakava chinhu chakandishamisa kuti ndakapiwa mukana iwowo. Ndakanzwa kufara kuti ndasumudzirawo nyika yedu yeZimbabwe kuti pawanikowo munhu ari kuita comedy palevel iyoyo. Ndakatigamuchira zvakanaka sereki. Pakapera mutambo wacho vakati aiwa uyu mukoma nauyu ngaadzoke. Saka vakandishedza kuti ndidzoke ko April 2nd ndinenge ndiriko kuApollo futi ndichiita mashow ede comedy yao.
Mava nenguva yakareba zvakadii muchiita zvemitambo inotsetsa vanhu?
Ini ndava ne 15 years ndichiita comedy muno muAmerica. Actually you know yatopfuura yato ku 17 years kangana kuti ndamu 2022 zve. Saka yato 17 years ndichiita comedy muno muAmerica. So ndafamba naro bhora iro riri kwenguva yakati kuti. So kungowanikwa uchichana nevakuru vacho vekomedi zvinhu zvinofadza.
Vateereri vangada kuziva kuti mukoma Alfred Kainga vakamira sei?
Ini ndiri mukomana akabarwa kuHarare kuMbare, ndokwandakakurira ndichirerwa namai nana mbuya nasekuru nemhuri yese yekwa muzambi ndokunovaka ndokarayerwa ndokumba kwaana amai vangu kwemadzisekuru vangu. Ndisaka ndakura muMbare ndikadzidza kuchitsere primary ndikazokurawo ndikaenda kuPrince Edward School for high school. Saka ndakanga ndiri mukomana weSasika kuzi kana wakakurira muMbare waifanira kunge uri wezvibhakera kana wechitsotsi kana webhora kana wekutaurisa. Saka isi takawanikwa tiri kudandara rekutaurisa ndokwatakanga tiri tichingosekesa vanhu. So tatiri vemorari.
Mune vari kusimukirawo here mune zvemitambo yenyuyi vamuri kushanda wonawo kana kubatsira kuZimbabwe?
Ndabatana nevamwewo vadiki vari kusimuko vekuZimbabwe vandobatsiranawo navo. Vanenge vachimbondibatawo kana pamafoni vachibvunza kuti pakadai todii pakadai todii. Ndine vamwe vairi vatoyambuka kuno uku neumwe ari kuuya manje vandikukwanisa kubatsira kuti auye kuno kuti asimudzirewo mutambo wake wekomedi. Ndezvekubatsirana. Saka chisi chinhu changu chekuti ndingati komedi ndeyangu chete. Aiwa hazviiti nekuti maketi yacho yakatokurisa.
Chizarwa cheZimbabwe chiri muguta reDallas mudunhu reTexas muno muAmerica chinoita mitambo yenyambo Alfred Kainga chiri parunare kuDallas kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkombo muchinzwa nhau dze kusindebele.
So kuhisika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 16 kuMvimbitho 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umntwana wesikolo kathethe sikhuluma nje abaningi abantwana bamasifo sefa. Okutsho ukuthi isalari yomzali yona ngokwayo ayikwanisi ukubhatala i-school fees.
Ubotshwe abafundi be-University of Zimbabwe abalitshumi namuhla ngemva kokutshengisela besola leli lokitshi ngokukhuphula imbadalo yemfundo ngokuphindwe kabili.
Lapho esincintisa khona, hayi thina sibona sinqobile. Okuseleyo nje ukuthi silungiselele ukuthi sicelebrate unqoba wethu.
Sokusele insuku eziyisishiyagalolunye kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho lwamabhayi elections. Amabandla atshiyeneyo athi akalakuthandabuza ukuthi azanqoba. Kulo mnini bhizimusi wesifazana odabuka eWange osungule ibandla lezombusazwe namuhla elibizwa ngokuthi yi-United Zimbabwe Alliance. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubotshwe abafundi be-University of Zimbabwe abalitshumi namuhla ngemva kokutshengisela besola leli lokitshi ngokukhuphula imbadalo yemfundo ngokuphindwe kabili. Ngalintambama abasolwa bebevalelwe e-Harare Central Police Station. Amagqwetha enhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ebephakathi kwemizamo yokuthi bakhululwe. Abafundi laba batshengisele besola ukukhwezwa kwempatalo yemfundo isuka kunkulungwane ezingamatshumi amathathu 30,000 isiya kubo 90,000 Zimbabwe dollars. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso emela abafundi iZinasu umnumzana Benoni Ncube yena osoleka kakhulu ukubotshwa kwabanye bakhe.
Sasabhala incwadi kathathu sazihambisa kibo in-person kathathu. Sasifuna sabangakakhwezi ukuthi nxa lingakhumbula ukukhweza lingafiki kwintengo lezi ezinde ezinde. Nxa licabanga ukukhweza qalani liconsulte ama-students but sibone sokukhwelile abaphenduli. Abaphenduli labo yindlela efana nalabo abezikolo ababaphenduli. So sigcina sesidinga indlela zokuthi baphendule.
Ungasilandisela nje indubo elibhekane lazo njengabafundi emakolishini lapha.
Umntwana wesikolo kathesi sikhuluma nje abaningi abantwana bamasifo sefa. Okutsho ukuthi isalari yomzali yona ngokwayo ayikwanisi ukubhadala i-school fees. So kutsho ukuthi ebantwaneni bonke libabonayo laba besiya esikolo bonke balenye into abayenzayo eceleni ekwenza benelise ukubhadala i-school fees. Ingaba yikuthengisa kumbe ikhonokho izigqoko kumbe ikudla but kule nto abayenzayo eceleni. But isiphinde sithole nzima ngoba lapho sihlala khona izikole ziyathatha bonke abantwana but bengagwali kuma-halls of residence. Kunese siyarenta phandle. Umntwana ugcine sebhadala orenti abafika ku-$100 a month. Ngapha elabo school fees esifunekayo kumele adinge labo grocery. Sikhuluma abantu abadla ama-1 meal a day if they are lucky. Sikhuluma ngama-classes esaqala abantu bengamakhulu amabili khathesi sekubo-8 in 3 years abaze bephuma. Amankazana athatha advantage yilaba basebe obaba balezimali ngoba bebathatha bebenzisa abakufunayo bebathengisa ukuthi bazabancedisa esikolo. So yizindubo esihlangana lazo kakhulu, abafana sebenza izidakamizwa ngoba akuphileki nje umuntu okhona engazi ukuthi pho kusasa zakudlani pho ngizaqeda yini leso sikolo. So yizindubo esihlangana lazo kakhulu njengama-student kuma-learning institution.
Abogatsha lwezemfundo labe college le-UZ ungathanda ukuthini kubo alubana belalele?
Thina njengabantwana sihlonipha, siyabahlonipha iposition abalayo njengabanikazi besikolo, njalo sisihlonipha ngabazali. Kungakho-ke si-expect ukuthi labo banga-understand ukuthi sikhuluma njengabantwana. Nase sithi i-school fees sikhwelile i-UZ sitsho ukuthi asikwanisi ukusibhadala. And indlela e-best yokuphendula such an issue ikuthi bakhangele ama-figures laba bawa-revise, bawalungisise. Not ukuthi ubize abantu abazabuya bezobopha abantu ababutshelayo ukuthi imali yokuthi ibhadale iningi. Ngoba i-CTI affect laba abalitshumi kuphela ababotshiwe, hhayi. I-affecta ama-thousands onke ase-UZ. Okutho ukuthi kusasa abazavuka futhi bekhona. Lapha ngosasa abazavuka futhi bekhona. As long as bangazange balungise ama-numbers lawana, sizabe lokhu esiphenduka ngoba asibi but sithi asisenelisi ukufunda.
Umnumzana Benon Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso emela abafundi bemakolishini iZinasu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengakatshelwa lutho ngalolu daba. Kusenjalo owake waba ngumeya weHarare njalo oncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 27 elilunga le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Herbert Komba umiswe enkantolo namuhla esetheswa amacala okwephula umthetho wezokhetho we-Electoral Act. Abachuchisi batshele umthethwandaba ukuthi ngesikhathi uGomba encintisa ukuba ngukansila kukhetho luka-2018 wabhalisa ukuthi wayehlala endlini yabazali bakhe yena engahlali khona. Bathi wabhalisa njalo abantu abavotayo abalitshumi lambili i-12 ukuthi bahlala kuleyo ndlu khona kungayisilo qiniso. Amagqwetha kaGomba acele inkantolo ukuthi imkhulule ngesibambiso sebheyili njalo isinqumo lesi siza kwethulwa kusasa. Sokusele amalanga ayisishiyagalolunye kuphela 9 ukuthi kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections mhlaka-26 ngomgqibelo weviki ezayo. Amabandla ezombusazwe akhangelelwe ukugqiba imikhankaso yawo ngalimpelasonto kusiya ekuqaleni kweviki ezayo, lapho azazama okokucina ukuhuga abantu ukuthi bawavotele. Sixoxele sikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Lapho esincintisa khona hayi thina sibona sinqobile, okuseleyo nje ukuthi silungiselele ukuthi celebrate unqoba kwethu especially kuma constituency abo aphezulu lawa owe parliament. Lapho sincintisa khona ku council zikhona indawana ezintathu kumbe singathi maybe ezine lapho esazi khona ukuthi siyanqoba njalo. So hayi thina sesizilungiselele sibili ukuthi sivule la mambodlela ayi champagne by next week lelandelayo siyabe sokuvelele sobala ukuthi sinqobile njengozakho.
Nxa bekhona Ndlovu abangakabi leqiniso lokuthi bazavotela liphi ibandla kanye lalabo mhlawumbe asebesitshela ukuthi bazavotela amanye amabandla, mbiko bani ongathanda ukuwufikisa kuko?
Kulenhlobo eziningi eze devolution of power eyo esimi ngayo thina njengozaphu. Uhlobo lwethu lwe devolution of power akusiyilo lolu hlobo olukhona kusekelo sombuso welizwe khathesi. Babuya bathela amanzi amaningi uhlobo lwe devolution. Olwethu uhlobo lwe devolution yilolo esikhangelele ukuthi uZulu azibuse ngokugcweleyo njalo ukuthi umnotho osendaweni ubenefite abantu baleso sigaba. So nxa kuthi abantu bafuna ukuthi kuvezeke lokho sibacela ukuthi bavotele uzaphu. Okwesibili njalo okumqoka lakho ikuthi abantu abananzelele ukuthi labe sincintisana labo bebevele bephethe kodwa ke isimo sezindaweni lapha abaphethe khona akula nguquko abantu balokho behlupheka and it's getting worse. Sesisithi khona laba bahleli FNC ni mhlawumbe lalaba kade becabanga ukuthi bangavotela lawo mabandla abephethe thina njengozaphu siyazinikela kubo ukuthi bekhethe thina basinike ithuba ngoba bayazi ukuthi lapha sesiphethe khona from 1980 to 1985 kuma councilor obulawayo bemuhle enxomeka.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Amanye amabandla aqoqela elezanu PF, EMDCT kanye le Citizens Coalition for Change lawo aza kwenza imihlangano labasekeli bawo endaweni ezitshiyeneyo ngempela sonto. Kodwa ibandla le-TRCC lithi amapolisa akhanya engafuni ukupha umholi walo umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokukhankasa emaSwingo ngesonto. Ulomnini bhizimusi wewange osungule ibandla lezombusazwe namuhla elibizwa ngokuthi yi-United Zimbabwe Alliance. Unkosikazi Elizabeth Valerio utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi bafuna amazwe omhlaba athathe amanyathelo ukuze leZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo. Uthe ibandla lakhe lincintisa kuma-by-elections endaweni ezifana leKwazana East, Harare East, Mbizo kanye laseKwekwe Central. Unkosikazi Valerio ulenkampani ebona ngenyamazana zenhle. Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi elemelika kumele libambisane lamazwe omanyano we-North Atlantic Treaty Organization i-NATO bancedise ukuvimba ele-Russia lingahlaseli endaweni ezilabantu abangahlomanga elizweni lakhe. UGibbs Dube uyalandisa.
UZelensky owethule umbiko lo namhla ekhuluma kudala leCongress lakweMelika esebenzisa kulembo okuxhumana uthi ucela njalo izikhali lokunye okokuvikela ilizwe lakhe elihlaselwa ngamandla neleRussia. Uthi eleRussia libhomba ngamandla emadolobheni akuqela eleKiev, Mariupol, Irpin lamanye.
Russian troops have already fired nearly 1,000 missiles at Ukraine. Countless bombs. They use drones to kill us with precision. This is a terror that Europe has not seen for 80 years, and we are asking for a reply, for an answer to this terror from the whole world. Is this a lot to ask for, to create a no-fly zone?
Ibutho lakwele Russia selisebenzise amabhomba edlula inkulungwane kwele Ukraine. Libhomba abantu santando. Lokhu akuzake kwenzakale emhlabeni wonke jikelele. Kambe singabe sicela ukwedlula sisisa amalawulo na nxa sisithi kumele kuvinjwe emkhathini kwele Ukraine kube lalokho okuthiwa yi-no-fly zone.
Russia would not be able to terrorize our free cities. You know how much depends on the battlefield, on the ability to use aircraft, powerful, strong air aviation to protect our people, our freedom, our land, aircraft that can help Ukraine.
Xa usehlula sicela izikhali zokuvikela uZulu lezindizamtshina zokuthi sihlasele lathi. Ngiyacela kakhulu.
I have a dream. These words are known to each of you today. I can say I have a need.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Joyce Ngwenya uthi kunzima ukuba elemelika lomanyana weNATO benze okufunwa nguZelensky.
Umongameli weUkraine inkulumo zakhe le-US Congress idale elikhulu nxa liqondane lokuthi iAmerika kumbe amabutho eNATO afake imikhonto emkhathini kumbe singathi ngesikhiwa i-no-flying zone. Angikholwa ukuthi amalunga e-Congress azavuma ngoba kuyabe sekusitshuthi vele sekufike isikhathi sokuthi amabutho e-America namabutho e-Russia bexabane belwe emkhathini.
Ungwenya uthi kumele amazwe la akhulumisana ngokwenzakala kwele Ukraine okulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebalekile kulelo lizwe baphephela kwamanye amazwe.
Yizo ezanceda ukuthi engxenye kube lokugasa kwekuthunjwa kodwa njengoba hlangane sitsho ukuthi uPutin vele uthembe khonokho ukuthi uzathumba i-Ukraine.
Umnumzana Ngqabuto Mabhena unobhala jikelele webandla le-Zimbabwe Communist Party uthi kukhanya engani uZelensky usethole nzima.
Into yokuqala yokuthi bokungamelanga vele kuyiwe empini phakathi kweRussia le-Ukraine kodwa ngoba uhulumeni we-Ukraine ekhokhelwa ngupresident wabo wayala ukulalela izixwayiso wavumela ukuthi izwe lesemelika lifake ama-military base wayecabanga ukuthi i-America le-NATO bazomalaye empini le-Russia sekhona ukunanzelela khathesi ukuthi angeke bamelaye yikho ke esezama elokhu ecela ukuthi kube lama no-fly zones.
Elemelika lapha-ke la umkhokheli wako le-Russia umnumzana Vladimir Putin izithezo zenoto kulandela ukuhlasela kwakhe ele-Ukraine. UPutin laye uthi usefakele umongameli Joseph Biden izithezo zenoto. Okwamanje uBiden ukhangelelwe ukuba uzanika ele-Ukraine izigidi ezingamakhulu ayisitshiyangalombili zamadola 800 million US dollars yokuthenga izikhali zokulisana lele-Russia. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Esigabeni sesizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe liviki, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lomnumzana Cecil Spanda odabuka eMzingwane ohlala ePennsylvania khonapha eMelika. Ngenxa yokuthi kazange akhohlwe imvelaphi yakhe, uSpanda wakhe isikolo sesekendari eMzingwane lapho akhulele khona.
Indawo lapho esakha khona isikolo indawo lapho engakhulela khona eMzingwane emaphandleni emangakhukazalelwe eChallenge. Sasihamba umango odlula amakhilomitha angu-10 sisiye esikolo siphinde siphenduke futhi amakhilomitha njalo. So lami ngithese ngithole nje ongamasenti okuncane ngase ngibona kungaba umbono omuhle ukuthi ngincedise abantu abami ukuthi bona bengadluli ebunzimeni obunjengalobo engadlula kibo mina. Yes.
Akusichazisele imbali yakho usuka khonale uzobe lapha esemelini.
Ngakhulela eChallenge ngihamba kopane isikolo engangena kithi kodwa eMzinyathini High School ngafunda khona ngale uform 4 kwakungela form 6 khona eMzinyathini so sokubhala nje uform 6. Ngase ngihamba ke ngisiya kobulawayo ngisadinga indawo ka-form 6 noma nje abangakithi sasingelandlu yokuhlala but hayi ngayithola indawo ngacathisa ikhanda kwabanye khonapho kuma-one room seze ngiqeda u-form 6 lami ngase ngithola indawo lapho ecollege enkulu i-NUST sengafunda khona ngaqeda ngo-2006 ngithe ngiqeda khonapho 2006 azange ngihlale nje isikhathi ngathola elinye ithuba lokuthi ngibuye lapho e-America ngo-2007 sengibe lapho e-America kusukela ngo-2007.
Wafundela umsebenzi wani?
Nathi ngafunda ukuthiwa i-media studies.
Lo mcabango wokwakha isikolo waba ngowakho wedwa kumbe wakwenza labanye?
Umuntu waba ngwami, ngase ngufaka kebandla. Ukuthi hayi nanti iphupho engilalo okokuqala ngahamba kwizakhamizi abantu bakithi engikhulele kibo ngazitshela ke izakhamizi ukuthi hayi nanti iphupho engilalo zalamukela lelo phupho ngenjabulo yizo ke ezenza kwaba positive ngoba lazo zathi hayi ilendi nansi itshebetshebe nansi lathi okunye sikukhwanisa ukwenza ngamandla ethu siyakwenza mina ongase ngikwenza lapha ukuthi ngidingeke imali yezinto ezingatholakaliyo ekhaya uthenga into njengesamende so yes kwakudingeka ukuthi ngitshone esikhwameni but kukhona abanye abaphumayo bangincedisa kuthiwa ngama-donations phosele okuncane abanye ekhaya abanye umuntu abuye lesamende lokho esikudinga futhi uncedo nxa ufuna ukuthi umuntu esincedise ngokuncane siyakwamukela ngoba isikolo ngesabantu isikolo ngesithi abantwana baphumelele
isikolo lesi ngese-primary kumbe ngi-secondary
isikolo yi-secondary
selakhile okungakanani ukuthi abantwana sebeqalisile isikolo lonyaka?
Yes, isikolo sivuliwe kahle sivule isikolo ngo-14 February. Isikolo form 1 bevula labo bavulile so kulabo form 1 kuphela abangu-40 abaqalisilayo bonke bongu-40 ngabakhona apha esigabeni wonke umuntu wakhona ngabakhona apha esigabeni akulwa omunye ophela kwenye indawo.
Liqoqani ukuthi size sifike ku-form 4 kumbe ku-form 6?
Iphupho yokuthi kube kuqansa kwe-form 6 kuze kuyefika lapho kugcina khona mbe ngawufuthi uNkulunkulu lokho esiphila kuze kuye phezulu kwabe kugcina kwi-university bekugcina ngapha but iphupho yokuthi kulokho kuqhubeka siba isikolo esisiza abantu bakithi ngayo yonke indlela i-education yale i-academic lama-vocational lazo zonke nje izinto ezinga-empower abantu bakithi
kulezakhiwo ezindaki esezimile khathesi?
Khathesi kulama-class angu-2 yamablokhu la abele 222 asefulelwe aselungele ukuthi abantwana bafundele kiwo then ikhona enye iblokhu AS3 yona siphelile yasilindele ukuthi ifulele asikayifuleli and then ikhona-ke indlu enkulu eyamatitsha lezambuzi kule sikotsho esesola lesisikotsha mali ngesola le tanka yakhona but lokhu esisakha kathesi kulezinye izinto ezakhiwayo so kwakha kongaphela
kho-ke lokho lisaludinga uncedo
kathesi uncedo sesilufuna kathesi izinto ezingancedisa ukuthi abantwana laba bakwanise ukufunda ngendlela eyesimanjemanje ezinjengamakhompyutha kakhulu ukuthi baxwanise ukuthola amabhuku ama-textbooks bathenga amathaweli konke ngoba abantwana laba basuke ezimulini lapho imali yabenganilithwane so nxa umntwana akhona sithi wena ngicela ube uthenga wakho amabhuku kuba lobunzima obukhulu
abangathanda ukuthi bancedise kuhlelo lolu bangakuthinta njani?
Abangathanda ukuthi bancedise ngilaphi number ethi yona +1 1267 992 7597.
Alicabanganga ukuthi lifake lani ku-social media ukuze lienelise ukufinyelela abantu abaningi?
Khona i-group ku-social media okuthiwa yimlomotsha MLOMOTSHA group yesikolo ekhona ku-Facebook. Khona futhi i-website esisebenzisayo okuthiwa yinehemiahgeneration.org ihlanganiso ekhona lapho eyiyo ekwanisa ukuthi yamukele izipho eziyabe zivele ebantwini abatshiyeneyo especially abasemazweni okuthiwa yinehemiah sikunehemiah webhayibhilini nehemiahgeneration.org.
Umnumzana Cecil Spanda isizalwane seZimbabwe esihlala ePennsylvania khonapha eMelika. Direct from Washington, the voice of America, the VOA. Amazwe afika phose amakhulu amabili 190 aqoqela eZimbabwe asembukisweni omkhulu owe 2020 World Expo eDubai kwele United Arab Emirates. Umbukiso lo wawumisiwe ngabaqondisi bawo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority, abaqondisi bamankampani abadabuka eZimbabwe lakwamanye amazwe bakhona kulumbukiso njalo babukisa impahla etshiyeneyo. kubika uEzra Chisa Spanda.
Ngomvulo kwenziwe umcimbi omkhulu kulumbukiso kulusuku olwabekwa ngabe Dubai 2020 Expo abalubiza Zimbabwe National Day, lapho ele Zimbabwe belinikezwe ithuba lokuthi libukise njalo libonise umhlaba ngelikwenzayo kwezomculo, imigido lezamasiko. Konke lokho bekuyinjongo yokukhanga ezethekele ukuthi zibuye eZimbabwe. Umnumzana Chief Koti, umqondisi weZimbabwe Tourism Authority, ochazisa kabanzi ngeDubai 2020 Expo Zimbabwe National Day.
Namhlanje bekulilanga lokuthakazelela ilizwe laseZimbabwe eExpo. Uhambe umongameli welizwe ekade xhaswe nabaphathi ntambo ababona ngengatsha ezehlukeneyo elizweni laseZimbabwe. Kube lo mdlalo omkhulu kakhulu okade unanzelela uthakazelela njalo ilanga lalamhlaleli ekade libekiwe ku-Expo ukuthi lilanga leZimbabwe. Sizabe siqhubekela phambili ukukhwabithekisa izethekele ukuthi zibuye kuleli lizwe laseZimbabwe.
Umnumzana Nicholas Moyo, umqondisi we-National Arts Council of Zimbabwe, okuyinhlanganiso ebona ngezabaculi ezemidlalo yokulingisa lokunye, yena ke uchaza ngokuthi eZimbabwe belidingani lapho.
Abanelisa ukubuya bezo-investa eZimbabwe. Enye into emangalisayo kakhulu indaba zezemidlalo lezamasiko. Sibona lapha ezamasiko zizwe ziqala kakhulu kuzone 1 nxa ungena kupavilion yeZimbabwe, kukhulunywa ngokuthi esilakho eZimbabwe kuyini, imigido yethu iminjani, amaqembu ayenza kuhle manjani, mangaki, wapi.
Abaculi beZimbabwe omoya uthi batshaye kwazwakala kulumbukiso.
Art yethu ikwelinye ibanga, njalo amagroup la amalutshwana kuyileyo abuye ayisebenzisa le ndawo kakhulu ukuze bathole eminye imisebenzi. Sikhangelela ukuthi ngemva kwalokho okwenzakalayo lapha sibe sesikwazi ukuthi imisebenzi etholakeleyo kwezemidlalo ingaba mkhulu kangakanani.
Ngaphandle kukatapreza ojabulise abantu kulindawo, umculi oloduma kobulawayo uSandra Ndebele unikeze uZulu ukudla kwamehlo lendlebe. Yena ke manje uthi usuthisekile ngohambo lwakhe eDubai.
Siyaziqhenya ngoba siliphakamisile iflag laseZimbabwe. Wonke umuntu ukhuluma ngezintombi zomqangala, osisi abatshaya ingungu, osisi abagidi imchongo isichikithi njamu. Ngiyabonga kakhulu iZimbabwe ngokusisekela okungaka lokusinika iplatform leyo ukuthi sihambe siyesukumisa iZimbabwe lokuthi abantu bazi ukuthi kunengi abangakuthola ngaseZimbabwe.
Iqembu lezomdabu eligoqela abaculi bakobulawayo abathiyene abaziwa ngokuthi i-Songs of Lozi K bathaye kwezakala uZulu lapho wasala icela umphehlo. Umnumzana Simon Mambazo ngumqondisi waleli qembu.
Besiphefoma sitshengisa iinkokeli zaseZimbabwe ngenxa yokubana bekulilanga ukuthiwa iZimbabwe National Day. Ayikuhambe kuhle, abantu basithakazelele umdlalo lo othi Songs of Queen Lozi K uyabonisa ukubana sikhulisa amagama enkokeli ezadlulayo, Lozi K, oleBhengula, abantu abaningi asisibakhohliwe, oJoshua oMqabuko uNkomo, bonke abakhokhela abenza iZimbabwe yaba yilokhu eyikho.
ELeZimbabwe lenzile konke okumele likwenze kulumbukiso, lizama ngamandla wonke ukuthi amanye amazwe azotshala imali elizweni ukuvula amabhizinisi kanye nokukhanga ezethekele ukuba zibuye ngobuningi. Umbuzo yikuthi kambe lumbukiso weDubai azanceda ukuthuthukisa ezomnotho weZimbabwe na? Isikhathi yiso sizakutho. Ngimele Studio 7, igama lami Ezra Jesus Band.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubotshwe abafundi be-University of Zimbabwe abalitshumi namuhla ngemva kokutshengisela besolaleli kolishi ngokukhuphula imbadalo yemfundo isuka kubo 30,000 Zimbabwe dollars isiya kubo 90,000 dollars. Sokusele insuku eziyisishiyagalolunye kuphela ukuthi kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections. Kulomnini bhizimusi wewange osungule ibandla lezombusazwe namuhla elibizwa ngokuthi i-United Zimbabwe Alliance. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Asibeni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa. Yimi uNtungameli Nkomo.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.